Manera Kanaka Muria Zimbabwe Ino Studio 7
Tishitete Nyura Tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu. Inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19.
Munhu wechipiri anobatwa necoronavirus muHarare.
Tirikuona kuti hurumende muZimbabwe haisina capacity yekunge ichipama financial bailout makambani but zvinenge zvakakosha. Makaona madeveloped countries vari kutopa kuAmerica vachiti almost $1 trillion zviri kupiwa kunobva kumakambani but even kumaindividuals ari vulnerable.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Prosper Chitambara vokurudzira hurumende kutora matano ekuona kuti coronavirus haivhiringi zvakanyanya upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pave nevanhu vaviri vave nechirwere checoronavirus munyika uye iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisaende kunyika dzine chirwere ichi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vazivisa kuti pave nemunhu wechipiri awanikwa aine chirwere checovid-19 muHarare zvichitevera kuzivisa kwavakaita nezuro manheru kuti paive nemumwe munhu akabva kuBritain akawanikwa aine chirwere ichi kuVictoria Falls. Vamoyo vati munhu wechipiri uyu akange ashanyira kuAmerica.
Tambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19. Uyu murwere uyu murume ane makore 33 akafamba akaenda kuAmerica musi wa29 February. Akazodzoka kumusha musi wa9 March. Akapfuura nekuJohannesburg.
Ziviso yavamoyo yabuda apo paine mashoko aswera achitenderera padande mutande pasocial media zvichinzi pane vanhu vaviri vawanikwa vaine chirwere ichi muHarare. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vakurudzira bazi rezveutano pamwe nemamwe mapazi ehurumende kuti arongeke panyaya yekuburitsa kwaanoita mashoko nezvechirwere checoronavirus kuitira kuti vanhu vawane mashoko echoko.
Ngazviratidze kuti pane kudyidzana kana kuti coordination pakati peMinistry of Health nemamwe mastakeholders. Tinoziva kuti mamwe makliniki ndeekanzuru, mamwe makliniki ndeemamishini, mamwe angadai ari maprivate, asi ngapave neofficial source imwe chete kuitira kuti mashoko anoenda kuvanhu asave mashoko anenge akadzongonyedzeka.
Asi vamoyo vati bazi ravo chete ndiro richange richiburitsa mashoko akanangana nevanhu vachawanikwa vaine chirwere ichi.
Isu vebazi rehealth tisu ticharamba tichingokutaurirai tichikuzivisai nguva dzese kuti zvakamira sei. Saka bazi rino ndo kunobva maresults ese isati apiwa nemalaboratory.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vaHenry Madzorera, avo vanove zvakare munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vati hurumende inofanira kutsvaga mari yekunze yekutenga zvose zvinodiwa mukurwisa chirwere chapinda munyika.
Hurumende ngaiite set aside foreign currency inokwanira kunza masanitizer akakwana munyika nezvimwe zvese zvikwanisiro zvatinonida muno munyika zvinecho kuita nezve coronavirus.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimbomira kushanyira nyika dzine chirwere checoronavirus ichi. Asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuk Tamborinyoka, avo vati hurumende haina kumira pachokwadi pakurwisa chirwere ichi, sezvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuNamibia pari zvino, ukuwo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vari kuChina, idzo nyika dzose mbiri idzi dzine chirwere checovid-19.
Mutemo wezanu ndewekuti we defy what we decree, kuti hatiteereri zvatinotaura. Vane mutemo bedzi anoda kungopa vamwe vese, asi ivo vasingateedzere mutemo iwoyo. Asi tikatarisa panyaya yecorona tinoona kuti inyaya iri serious, inova yauraya vanhu vakawanda kunana Italy, kunana America, kunana China, kunana South Africa, naikoko kuNamibia kwavaendaivo vaMnangagwa pachavo. Asi unoona kuti ivo vanotoisa mutemo vanotodeclare chirwere vachitaura ivo kuti inational disaster, vototi ivo vamwe vanhu havafaniri kubuda munyika. Asi unoona kuti ivo vaMnangagwa vaenda kuNamibia votori nechirwere ichochi, kura kuti vanogona kudzoka vanacho vakasikopa vanhu zvakare. Unoona kuti vachiwenga zvakare vakasimuka vakaenda kuChina kunotova kumukoko wechirwere ichochi checorona, vanogona kudzoka vachitapurira vamwe vanhu vemuno muZimbabwe. Saka unobva ungoona kuti tiri kudhila nehurumende yemadusura vasingaite care about the lives of the people.
Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri wenyika pose paanofamba paine matanho ekuchengetedzeka kwake anenge atorwa, vachiti haangofamba chete. Mugari amai Barbara Pagara vatiwo kushayikwa kwemagetsi kuri kuvatadzawo kuwana mashoko azere nezvechirwere ichi, sezvo vasina kwanise kunzwa nhau panhepfenyuro kana nharembozha yavo isina moto. Vatiwo kushayikwa kwemvura nguva nenguva kuri kukonzera kuti vatadze kunyatsoita utsanana zvakanaka, sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano.
Tikunzi tigeze, tinogeza nei kana iyo masanitizers achari kunzi titi sanitize muoko achoiwani abva akwira zvokuti achatombokwanisa kana akatenga mashopsi maichomomo. Saka zvichati zvimwe zvinhu zvimwe zvichanetsa futi kunyatsokontrola chirwere icho chichi.
Chirwere checovid-19 icho chakatangira muguta reWuhan kuChina, chinonzi nesangano reWorld Health Organization, chauraya vanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere ezviuru pasi rose. America chete yave nevanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe vafa nechirwere ichi, uye vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vabatwa nechirwere ichi, ukuwo China iine vanhu vafa vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi mashanu nevashanu. Italy ichirasikirwawo neupenyu hwevanhu zviuru zvina nemakumi matatu nevaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kutora matanho akasimba zvikuru mukuona kuti hupfumi hwenyika hauparadzwe nechirwere checoronavirus icho chadhingura misika yemari pasi rose. Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti coronavirus inofanirwa kutorerwa matanho sezvo iri kuvhiringa hupfumi hwenyika pamwe neutano hweveruzhinji.
Kandarasa hupfumi hwenyika pasi rose, tirikuona zviri kuitika makaparisa semuenzaniso pamisika yemari zvatoona ichidonha misika yemari zvakanyanyisisa. Mainvestors nevamwe vakavasevha mari vachirasikirwa nehupfumi, tationa kudonha kwemaasset values pamafinancial markets. Karatoro zvakare yatingati kugadzirwa kwezvinhu kwakanganisika zvakanyanya, nekuti masosi maaonika hatikwanisa kunge tichitenga maraw materials, kuimporta maraw materials even kutengesa zvigadzirwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuda kwematrade restrictions akonzereswa necovid-19.
Zvii zvingaitwe mukudzivirira kuti coronavirus isavhiringe hupfumi hweZimbabwe?
Tinofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri kutotanga nyaya yekuderedza tingati interest rate. Makaonawo interest rate muZimbabwe akakwira zvakanyanya, ari kuavhareja ma35%. Saka makaona kunana America vatoderedza interest rates kusvika kualmost zero, kuitira kuti makambani atanganisirwa zvakanyanya necovid, nekuti makana mazhinji ari kuita lay off maworkers. Saka makaredusa cost yekuti vange vachikwereta mari, zvinovabatsira kuti vakwanisa kunge vakwanisozowana access kumaworking capital ikanwa kuita rebuild from this covid-19. Saka Zimbabwe tikatarisa zvakare kuti inogona kuderedza matax
kati ma tax break, pama tax break, ma company, even ma individuals, ma tax e Zimbabwe akanyanyisa kukwira sisa, and tatarisa ne damu zere COVID-19, zambi nolvana kushandisa ma instrument, ma macroeconomic policy instrument zetu bereza, ma tax kutifote, at least wano akwanto nguwa chi para nesa, a bit of disposable incomes. Tukona uti urumende Zimbabwe, isina capacity yetige chi, pama financial bailout, ma kama, atinine zaka kosha, magona yine kuma developed countries wa kutopa kwa America it's almost $1 trillion kutu waku not just makama ni but even kuma individuals are vulnerable.
Munoona here Zimbabwe ine chido uyeze zikwanisiro mukudzivirira upfumi wenyika kuti usaparare.
Ah, I think my degrees of freedom, chido yino kono chini po, but my degrees of freedom ananga are limited. Magona Zimbabwe economy area highly informalized, and even paganzi paitika out of course the government that talking about so far pani 2 or 3 here, one wa batuka nichigwere ichi, but the outbreak yakaita full blown, I think zvino kana kanganisa zvakare zvakanyanyisisa economy ya Zimbabwe, nekuti hatina capacity yekunge tichikwanisa kudila ne comprehensively and holistically ne COVID-19. I think we are going to deliver a good tea. At last, for a long time, I started to use some Mari, which is not going to be able to see a time when I'm at the time to get us on a COVID-19. Mari Jinji, a younger and the Kunyat consumption. Asna Mari and Gate CNDs for Kunyat investments, Kunyat hospitals. And even the reason of hospitals, even before COVID-19, more hospitals, Anga to Guada, Shona Rashi to Gapa, medical doctors, Anga Chiramma Basta, Chitapa, Mishonga, Moisa to Sangan and Dumb to the COVID-19 situation actually is having the public health in the West.
Tirikuona kuti vanhu vakawanda muZimbabwe havana mabasa, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko munhu wozvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakwatonetsa, vanhu vazhinji vanga vakurarama nekutengesa nekutengesa informal economy. Saka tingi marestrictions aiitwa traveling. Wazidi wangwa jena wanana China kunana Europe kwa pale ma restrictions wangwa jena wanana South Africa pale ma restrictions wangwa jena wanana wasila fambi kwa za hapa afika ma livelihoods elevani wazindi panguwa hiyo zika yedu isinga pia tila ma income grants ma social welfare grant o hizi ma social protection kubano kuzi letu nika manu wani kwa ina access kwenye ma basic income grant kitu wangu wa chikubatiri kana wawiru wana matamdu wakana sana COVID-19 saka nyaze poverty nyaze haanga njara ne urombo shato nyanya kuwezera ne kuda kwe COVID-19.
Nyanzvi munyaedze upfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanotenda midziyo muzvitoro zvemachina kuBotswana vachizozvitengesa kuZimbabwe vanoti midziyo yavanogarotenga haichisiri kuwanikwa muBotswana sezvo midziyo iyi isiri kuuya neuwandu hunotarisirwa kubva kuChina nepamusana pedambudziko recoronavirus. Shingirai Madondo anotipanyaya iyi.
Mumwe anoita basa rekutenga midziyo iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare Precious nyika dzino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida hatichazviwana these days, ndosvika zvitonzi hapana zvinhu zvatati tichida. Zvangwana zvoda kusikotenga ya limited panenge pasina sakane hapana business ratiri kumboita zvatodeclina, the business has gone down. Zvadzika patenge chita 100% yezvine zvatodzika na about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Dewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevhizheni makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma, nezvimwe zvima winter things like hembe, maclothes, kuti handa vatobvumirwa kuti vatransport hembe and like so ndozvimwe zvakaita zvishota muno maChina, mashopu maChina.
Vanamuzvina bhizinesi vekuChina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuodha midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvumidza kuti ngarava dzinobva kuChina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi icho takatanga kuChina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kubvumira kufamba famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kuma cross borders ndeye kuti wambofana wambomisa kuita ma cross border au wakatarisira kuti waruda kuzama kuita kuziponesa zvagara achiita kasi chirwere chocoronavirus maurira yacho achauya aya akaipira munhu wese.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa Valaxin Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus, rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari, izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari. Corona yazongouya kumashure zvaive pari pa business since January kwagara kwakusingori na mari inambovhera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the board. Ya meaning zvakutora kuti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa kwanga achisafa kuti hapana chimwe chachagona kuita kusindora riri business rake ndianga iri industry yake.
Kunyange hanzo ZimTrade chita hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamo kwakakura pakati kweBotswana neZimbabwe. Muongororo yavakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Rita Nyamupinga. Avo vakawana ruremekedzo imo muno muAmerica rwekunge vari 2020 Women of Courage pakati pemadzimai gumi nevaviri pasi rose. Vakawanikwa vachipiwa ruremekedzo urwu muno muWashington nemudzimai wava Donald Trump amai Melania Trump nava Michael Pompeo vanova ivo munyori mukuru mubazi rinoona nekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Dr. Nyamupinga vakasvika munyika svondo rapfuura. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti makatambirwa sei pamakadzokera kuZimbabwe.
Ndakatambirwa nevemhuri yangu, vakanditambira vakafara chaizvo. Dambudziko rakaitika nderekuti sezvo ndinombotirwarei nemusana ndakanga ndisingakwanisi kunyatsogara. Saka ndakazosvika ndiri pauluchezvo kuti vana vakamboshamisika kuti kuamai vaiita sei. Asi ndakati rwendo urwu rwakanga rwakarebesa, saka ndakakumbira kuiswa pauluche. Asi vana vakafara neveukama vakafara neshamwari dzakafara chaizvo. Nanhasi vachiri kungonditumira mamessages ekundikorokotedza.
Tombotarisa muchiviko kuno kuAmerica zvii zvamungati makadzidza kunzvimbo dzamakaenda zvamuchapakurirawo vamwe pakusvika kwamaita kuZimbabwe yezvino?
Ndakadzidza zvakawanda. Ndakaenda kuOklahoma, kutauni inonzi Tulsa. Chakandikachamadza ndiri ikoko chandisina kumbobvira ndakaziva kubvira ndatanga kushanda nemadzimai ari muusungwa kuti Tulsa, Oklahoma State ndo ine vasungwa vechidzimai vakawandisa pasi rino rese. ndakakwanisa kuenda kujere rinochengetedzwa madzimai ndikasvika kune madzimai anokwana 916 panzvimbo imwe chete kunonzi kuEd Warrior Correctional Center. KuEd Warrior Correction Center kunochengetwa madzimai ari muhusungwa vari kuedza kuvandudzwa upenyu hwavo kuti vashandure upenyu hwavo hwavanga vachiita vari kunze vasati vasungwa. Umwe vanobatsirwa nekuita mabasa akawanda emaoko. Ndakashamisika chaizvo tichisvika mucall center yakakura zvikuru yaikoko kuEd Warrior Correctional Center. Kwaiyo kune madzimai aitoshanda mucall center iyoyo. Panze apa pane magarden vanorima vachitengesa. Vane kantini yavo yavanotengesa zvekudya. Chandakadzidza ndechekuti majeri eko vanobhadhara. Haungoenda kujerika wongogara uchifindwa nemari yejeri. Unotoishandira, unotoishandira mari yejeri iyoyo. Haungopiwa.
Kubhadharwa kwemadzimai aya kunobatsira sei muupenyu hwavo hwamangwana?
Nekuti izvi vakandichibvunzirisisa vakanditaurira kuti izvi zvinoitirwa kuti munhu atidze asazode futi kuita sei kupara mhosva. Matongero avanoita vanokuisa iwe mutorongo asi vanozokupa mapato ekuseenza nawo akaitawo sesu vana fempurisi vanenge vachitowanawo magrants kubva kuhurumende yekuti vachengetedze vasungwa vavabatsire kuvavandudza muupenyu nekuti majere eukuku ane zvese. Asi dambudziko randakaona zhinji ndaibvunzisisa ndichida kutsvakurudza kuti sei kune madzimai akawanda kudai mujeri rino reEd Warrior Correctional Center. Zvikanzi madzimai aya madzimai anoita zvinodhaka. Vamwe vanozvibaya, vamwe vanoputa kokaini, vamwe vana vanongotiza mudzimba vari vadiki votangisa kugara mastreets, vamwe vototengesa zvinodhaka. Vamwe vachiputa zvinodhaka vachiita mhosva. Vamwe vanosiya vana vasina anovachengeta. Saka masiyanirano akaita majeri avo ndeyekuti hakuna munhu anoenda nemwana mujeri. Mwana anotorwa oendeswa kuno vanoda zvavo kuchengeta vana avanovati mafoster homes. Ndokwavanoenda ikoko vonochengetedzwa vana ivavo havachaonana naamai ivavo. Mapato anoshanda nemadzimai aya akaita sana fame priest vanozopota vachinotora vana ivavo vachivauya navo kujeri vachionana naamai ivavo kuti vave nekukamana naamai ivavo. Saka kana vabuda vanotorwawo nemaboka akaita sana fame priest vanenge vaine zvavainazvowo zvavanokwanisa kuvapa madzimai aya zvakaita sei mabasa emaoko. Takatoenda pane kantini hombe chaizvo inoshanda madzimai aya. Vanoshanda kwemwedzi mitanhatu votohora mari voita mari dzavo vochitotangisa kuita upenyu hwavo vobatsirwa kuti vasangane nevana vavo votangisa mhuri yavo zvakare patsva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichakupai zvakare hurukuro yedu iyo tichange tiri kuenderera mberi nayo svondo rinouya yatakaita naDr. Rita Nyampinga.
Aita
ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuita hurukuro nava Difa Dube avo takambokurukura navo svondo rapera vachichema kwazvo kuti vanga vachitsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare kuma1992. VaDube vadzoka nhasi vachitaura kuti aiwa vabatsirwa nevateereri veStudio 7 vakazokwanisa kunge vachibatanidzwa nevazukuru vavo vavakapedzisira kuona kare kare vari vana vadiki, mumwe aine makore mashanu, mumwe aine makore maviri. Nhasi regai tinzwe kuti zvii zvakaitika kuna VaDube. Togamuchirai nemufaro, VaDube.
Ndinotenda baba Jonga.
Vadhuve, takakurukura nemi svondo rapera muchirongwa chedu muchichema kwazvo kuti muri kutsvaga vana vakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Mungatiudza kuti masvika papi nekutsvaga vazukuru venyu?
Ndinoda kutenda zvekare pamhuri yeZimbabwe ndichida kumbokupai mashoko kuti pakutsvaga vazukuru vangu rwendo rwandaenda ndaenda ndinongoti Mwari ndinomutenda zvikuru. Mwari ndinomutenda zvikuru ndichinyatsokutotenda nemhuri yeZimbabwe yese, kwese kwaana Marongera, Bikita, kwese kwaMazowe, kuChivhu, kwese vanhu vaindiponera vachindipa mamesages, vachitumira mamesages. Vamwe vaisi even some of the people vari kunze kwenyika, kwaana Botswana, kwaana South Africa, vanga vachindiponera vachinditeera tichakubetserai kutsvaga vazukuru vangu. Ndinoda kutenda nekutaura mhuri yeZimbabwe kuti vazukuru vangu ndakazovawana after more than 20 years ndichivatsvaga kubva na1992 ndichingovatsvaga. I'm so happy. Chinonyatso kuti ndirwadza pakuwana vazukuru vangu kuti vawana vachingochengetwa nevanhu chete vasina kana kumboziva kuti havazivi kuti kana kuti amai vavo vaiva munhu akaita sei kana kuti baba vavo vaiva munhu akaita sei. Vanongova vana vari kutonyatso kutoziyana chete pachiviri chavo chete. Pandigara ndafara zvingaite, ndafara. Mwari ndinoti Mwari ndinomurumbidza.
Saka vazukuru vari kugara kupi vadhuve?
Vazukuru iko zvino vari kugara kuHarare. KuHarare ndiko kwandakavawana kudhorobho reChitumwidza.
Saka ivo vazukuru vakanzwawo sei kuwana hama yaamai vavo mushure memakore ose aya?
Vazukuru vakafara zvisingaite, vakajunga, vakafara chaiko kunonzi kufara, because it was like a relief to them. Wakuti nguva yese vachingozvibvunza kuti ko isusu tiri vanhu vakaita sei tisina kana munhu chete atinoziva, chero sekuru, chero hambuya, chero ani, hapana munhu atiri kuziva. Panenge muti unonzi muti uri mudondo chaiko, vakanyatso kufara zvisingaite. They can't wait kundiona chaiko nemaziso avo. And then you can't wait kuti tisangane vabata neruoko chaiko, because ndidzo hama dzangu chaizvo dzeEuropa. Ndinotenda zvisingaite, ndinotenda zvisingaite. Mwari ndinomutenda, vari kunyatso kufara zvisingaite. Vari kutenda chaine basa ramuri kuita muVOA. Muri kuita basa guru chaizvo. Ndinoti sorai makadaro vakomana, musadzorere kumashure.
Kune vakawanda vadhuve vari mumatambudziko akaitawo senyu kana sei vazukuru venyu ekuti vakapesanawo nehama dzavo kare kare. Zvii zvamungavataurirawo imi pari nhasi tichiona kuti manga maane makore akawanda muchitsvaga hama dzenyu?
Baba Jonga, chandinonyatsokutokurudzira ndicho kuti paStudio 7 tinokumbirawo kuti kana pane nguva imborwisai kuti mogona kuendera mberi nechirongwa ichi, because pane vanhu vakanyatsokutowanda chai vaitondifonerawo futi veinyatsokutochema kuti ko tibetsereiwo nezvo tiri kutsvaga hama dzedu. Saka vanhu vakawanda vane matambudziko anofanana nematambudziko andange ndiri mawari. Pachandiri kutaura kuna vanhu vane matambudziko anofanana neawa andange ndiri mawari ndokuti musanyatso kuto give up within a short space of time. Rambai makashinga, rambai muchitsvaga, because it's just that one day. That one day ndiyo yangu, yangu one day yechona ndiyo yatosvika nezuro. Saka ndinongoti rambai makadaro vakomana, don't lose hope, because zuva kana rasvika rinenge rasvika, Mwari achamukomborerai. Sometimes patience pays. But chandiri kunyatso kutozvedzera chaiko kuti pa VOA rwisai chaiko kutoti mutoita chirongwa chakatinyatso kutotarisana nekutsvaga vanhu kana kubetsera vanhu. Nyangwe murombo, nyangwe munhu akaita sei anogona kutoteerera Studio 7. Kana vanhu vari kumareserva havagoni kumbobatana chero chinhu, but Studio 7 inosvika kwese. Kwese kwese inogona kusvika. So tinongoti sverai makadaro vakomana, batai basa renyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadhuve kuwana nguva yekutaura nesu.
Ndinotenda baba Jonga.
Manga makateerera kuna vadifa dhuve muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu wechipiri anobatwa necoronavhairasi muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Prosper Chitambara vanokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti coronavhairas haivhiringi zvakanyanya upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www. voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Sokuizika tisenda baku VOA.